Ya danho iri sevanhu vanomirira kodzero dzevanhu, it's a welcome development. Nekuti death penalty ndeimwe nyaya yainetsa kuti yaifanwa kuve yakabviswa pane nguva. Saka danho raitwa iri nehurumende yekusaina bhiri iroro iri kuti rive mutemo, tingati pazvinhu zvese zvatingati kana kuti pamutemo yese yatingati iri progressive. Izvizvi zvinopuwawo kuhurumende kuti aiwa apapa vagona nekuti mutemo uyu udziswe ende kuti vaabolishe death penalty.
Tinoona kuti panga pachizeiwa bhiri iri pakasimukawo nyaya yekuti vamwe vaiti kuvandudzwa kwemutemo kunogona kuwedzera nyaya dzekupondana vanhu vachiziva kuti havachatongerwa rufu. Munoonawo sei kune vanga vachipikisanawo nedanho irori?
Ya avo ndo vamwe vaiva vachinzi vaisapota death penalty pakuti kumutemo toti vaiti inofanira kuve ichiita kuti vamwe vanhu vasave vachiattractwa nokuda kuuraya vanhu. But pane maongororo aiita zvinhu kushandisa kuuraya vanhu yaiita senge eye for an eye, tichiita sabhaibheri kana kuti even papa zvinhu zvese. But iko zvino taiona futi zvekare kuti death penalty nangwe zvayo yanga iripo, statistics dzanga dzichitaura zvekare kuti kuurayawa kwaushita vanhu hakuzi kudzikira, especially tichiita sawo kuZimbabwe vanhu vanga vachingourawa. But now kubvisa kwaitwa death penalty, I think yaakufocusa more on kuva corrective, kurehabilitata ivo vanenge vachinzi vari kuuraya vacho. Nekuti kuuraya zvako kunhu kwangakaipawo kuti munhu kana auraya akuchiurawa and zvasiri kuva zvichiva zvichibatsira anything.
Muri kuonawo here pari kuitwa zvikuru panyaya idzo dzekuti vanhu vange vachisiya kuparadza mhosva dzakadai kuburikidza nedzidziso?
Hongu, ndona senge zvinhu zvakadai so zvofanira kuve zvichizobatsira kuti vanhu vave vachiziva vachidzidziswa, especially vachivandudza system yavo yerehabilitation kumajero. Kuti kana paitwa izvozvo zvokuti paita like makeshes sezvamataura ekuti munhu aurawa mujere imomomo, mufanira kuitwawo zvekare atingati death penalty information centers anenge ari mujere imomo, anenge achibatsirawo vanhu kuti vanenge vauraya vaive vachiongororwa zvekare, vachizewa nana chiremba kana mapsychologist, vachionawo kuti chii chai chaicho chiri kumboita kuti vanhu vave vachizosvika paextend iyoyo, kuti kana vakuzobata in terms of criminal justice muZimbabwe vanenge vachibata yatingati resource of macontentions yayo anenge achiitika musociety, so that nyaya dzakadai so kuti dzisazosvike pakuti vanozosvika pakuurayana ivo pane maalternative means ekuti varizove madistrict.
Tinoona kuti mutemo uyu wauya panguva iyo papaitori nevamwe vasungwa vanga vakatongerwa mutongo werufu. Zvaakurevei izvi vamasiye kana muchigona kungojekesera vateereri?
Pana chiverenga mutemo wacho specifically pasection 7 inotaura nezve amendment, iri kutaura kuti kana panga pane munhu anga akatongerwa under the death penalty act as of December unouyu padzikoswa mutemo, yese mutongo iyoyo yasuspendwa. Saamendise kuti hapachisina munhu achave achiurawa muZimbabwe. But mutemo wacho unodzikiswa zvekare uchitaura kuti masuspensions aya anokwanisa kuliftiwa kana pakaita yenganzi state of emergency inenge yadeclarewa nehurumende, of which hationi senge tini tarisiro yekuti zvinhu zvakadaro zvingave zvichiitika anytime soon. But mutemo unotaura kuti pangangoita any state of emergency panokwanisa kuva pachizoliftiwa suspension iyo, zvokuti vanokwanisa kuurawa panguva iyoyo. But kana state of emergency yapera hapachina vanhu vakudzokera kuri normal, vanhu vakuchishandisa mutemo. But state of emergency inoita senge inosuspenda mitemo yese muZimbabwe.